Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 31, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti Zimbabwe yakwanisa kubaya vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe royambira kuti zvinhu zvinogona kutanga kushayikwa muzvitoro nekuda kwemutemo mutsva wehurumende weStatutory Instrument 127. Asi hurumende inoti iri kuda kugadzirisa zvinhu panyaya yemitengo. Paula Dweita musangano wekuzeya nyaya yekuwandudzwa kwemitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti Zimbabwe yakwanisa kubaya vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Zvichakadaro, bazi iri rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 1594. Vanhu gumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana, kana kuti 38,944. Vanhu gumi nevatatu vakaporawo kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe, kana kuti 36,591 vabatwa nechirwere ichi vachipona. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 759. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS riri kuyambira kuti zvinhu zvinogona kutanga kushayikwa muzvitoro nekuda kwemutemo mutsva wehurumende weStatutory Instrument 127. Svondo rapera, hurumende yakadzika mutemo wechimbi chimbi, kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Financial Laws Amendment Regulations 127 of 2021 unomanikidza vemabhizimusi kuti vatengese zvinhu nemutengo unoenderana newepamusika wemari weRBZ Foreign Exchange Rate, kwete wepamusika wemukoto. Vemabhizimusi vanotyora mutemo uyu vanorangwa zvakaomarara. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vakaudza bepa naure Sunday Mail kuti danho iri harisi kuda kuomesera vemabhizimusi, asi rinounza kugadzikana nekumisa uori kune vanowana mari kubhanga guru renyika nemutengo wepasi asi vodhurisa zvinhu. Dr. Mangudya vaudzawo Studio 7 kuti itumire mibvunzo, asi vanga vasati vaipindura pataenda pamhepo. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vati zvitoro zvakaita seTeachers Furnitures, OK, N Richards nezvimwe zviri kutevedzera kurudzire yehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weMCOS Dr. Israel Murefu.
Effectively, Statutory Instrument 127 kuona kwatiri kuita ndekwekuti yakafanana nekuisa price control. Saka zvinhu zvikakontrolwa maprice zvinotanga kushayikwa, zvinotanga kutengeswa mumikoto umo mazvinotozodhura pfuura kana zvichinge zviri pamaopen shelf mumasupermarket.
Asika hurumende iri kuti iyo mutemo uyu wauya kuti paonekwe kuti zvitoro zvose zviri kubhadharisa vanhu mari dzakafanana.
Tinofunga kuti mutemo uyu ungange wakakodzera chete kana munhu wese achikwanisa kuwana foreign currency pa-auction. Asi kana kuine vamwe vasingakwanisi kuwana mari pa-auction, kuti tivaisire mutengo iwoyo, iwo makosi avo ari pamusoro kupfuura zvavachatengesa, panenge pasisina business ravari kuita. Saka ndinofunga kuti mutemo uyu unofanira kuongororwa zvakare kuitira kuti usapanishe avo vasiri kukwanisa kuwana mari pa-auction. Zvinoitika ndezvekuti kana vanhu vachitengesa zvinhu kuchishanda anonzi ma-market forces, vaya vanodhurisa vanoshaya anotenga nokuti kunenge kune zvakachipa. Saka isusu tinofunga kuti ma-market forces ndiwo ngaashandiswe pakutarwa kwemitengo.
Asi chii chinopa kuti pave nemusiyano panyaya dzemitengo idzi?
Munhu anotarisa kuti zvinhu zvake zvaari kutengesa iye ambozviwana nemari oisawo majeni yake yakafanira kuitira kutiwo awane profit, nokuti hakuna munhu anokwanisa kutengesa at a loss. Asi vanhu vanowana mari yavo pa-auction vachitenga zvinhu zvavo, mari yavo yese yavanodai kutenga zvinhu zvekunze vachiiwana pa-auction, ndinofunga kuti ivavo ndo vangasungirwe kuti vashandise instrument iyoyi.
Ko, chii chinoitika hurumende ikaramba yakatsika madziro ichiti vasiri kuwana mari kuRBZ ava vatengese nemutengo mumwe chete nevari kuwana mari nemutengo wakati dererei kuRBZ?
Vanowana mari dzavo nedzimwe nzira kuti vasungirwe kusenzisa reti iyoyo inenge iripo. Ndinofunga kuti mabhizinesi avo haaiti zvakanaka, anogona kubroka vakabuda mubhizinesi. Saka tinozokonzera unemployment, tinozokonzera kuti mitengo zvinhu zvinofanira kutengeswa zvishayikwe mumashopu zvozowanikwa zvamumikoto, zvinenge zvaakutozodhura kupfuura zvatanga tichifunga kuti zviri kukonzerwa nekusatedzera auction rate.
Mutungamiri weMCOS Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gungano revatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD rakabatana nemasangano anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mukupera kwesvondo vakaita musangano wemazuva maviri kunyanga wekuzeya nyaya yekuwandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo iyo yakasvitswa kuparamende nemamwe masangano akazvimirira. Masangano akasvitsa nyaya iyi kuparamende anosanganisira Zimbabwe Election Support Network, ZESNING. Musangano uyu unonzi wakabata nyaya dzakawanda dzine chekuita nesarudzo, dzinosanganisira kuti vanoongorora sarudzo vanobva kunze kwenyika vobvumidzwa nani kuti vange vachipinda munyika. Vamwe vachiti izvi zvinofanirwa kusiyirwa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, asi vamwe vachiti zvinofanirwa kusiyirwa vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika. Kunyanga hazvo, musangano wevatungamiri wakapetwa. Vamiriri vePOLAD vanonzi nhasi vanga vachienderera mberi nemusangano vachiita zvidzidzo zviri pamusoro pesarudzo. Zvakaunganidzwa zvose zvinonzi zvichasvitswa kugurukotano zvemutemo uye zvinotarisirwa kunge zvichizogadziriswa sarudzo dza2023 dzisati dzaitwa. Svondo rapera, rimwe bato risiri muPOLAD reMDC Alliance rakaparurawo zvarinoti zvinofanirwa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo muPOLAD muzvinafundo Lafmo Madruku, vanove zvakare mutungamiri webato reNCA, vanoti vemasangano akazvimirira vakaona zvakakosha kuti vaendewo kuPOLAD sezvo POLAD iine mukana wekusangana nemutungamiri wenyika pamwe nehurumende kuti vazeye kuti zvii zvingashandurwa mubumbiro remitemo panyaya dzesarudzo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tanga tinawo ndeveZimbabwe Election Support Network inonzi ZESNE, nevanonzi Election Resources Center ERC, neveZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vane zvavakanyora zvinhu zvavanofunga kuti zvikagadziriswa mutemo yedu yemaelections, sarudzo dzinozofamba zvakanaka. Saka ndo vanga vachipresenta zvinhu zvavo zvavakanyora, tichitarisawo tichiona zvakawanda. Takawirana nezvizhinji zvavanga vachida kuti zviitike izvozvo, tikatozvitambira kuti tichazozviendesa mberiwo sePOLAD. Ivo vanenge vachingoti neuku vakanyorera kuparamendi, zvimwewo vakaendesa kuMinistry of Justice. Asi zvakawanikwa zvakanaka kuti vauye kuPollard vataure nePollard nekuti Pollard oine mukana wakakura wekuti tikwanise kusangana naPresident nekusangana nehurumende kuti tichii zvingachinjwa.
Tiri kunzwa kuti panenge pasina kuita kuwirirana panyaya yekuti vanouya muZimbabwe vachiongorora sarudzo vangadzi maelection observers vanenge vachizosarudzwa sei. Mungatidzawo zvakamira sei?
Hachisi chokwadi. Changa chichiitwa kunyanga kuti uyo akauya nepfungwa yake, umwe oitawo pfungwa yake, umwe oita pfungwa yake. Saka hapana chakanzi hachina kuwirirwana mudraft rakaunzwa nevanhu vezesni vanga vakanyora maunzirwe angaita vanhu vachive kunze zvavari kuproposa kuti zviitwe. Vanga vachiti mukomiti iyoyo inonzi Observers Accreditation Committee munge musina vamwe vanhu vanogara imomo vanga variko izvezvi pamutemo. Saka vamwewo nhengo dzePollard dzanga dzichifunga kuti aiwa hapana chakashata pane komiti mamirira yakaita kuti vanhu vezek neZimbabwe Electoral Commission vange vachishandawo nemamwe mapazi ehurumende anonyatsoona neruzivo rwekuti tichidzana nedzimwe nyika kwakamira sei. Saka yaingoya discussion yakaitwa kutaurana kwanga kuri kuita hapana kupokana kwakaitika ipapo.
Zvakabuda mumusangano uyu zvinozoshandiswa sei kuti zvinge zvichipinda mubumbiro remitemo?
Zvinhu izvi zvakabuda kubva pamusangano iyoyo zvichanyorwa gwaro richanyorwawo nePollard. Tanyora zvinhu izvozvo zvichabudiswa kune vanhu vese veZimbabwe mumanyuzipepa, mumaredhiyo seyenyu iyoyi tichiti vePollard vanofunga izvi neizvi, vezesini vanofunga izvi neizvi, then kwakuendesa kuhurumende. Hurumende ndeichazotarisa zvese izvozvo. But umwe naumwe wedu anenge achichipusha kuya kunonzi kukambena kuhurumende, kunonzi kulobha muchirungu.
Vanga vari sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo muPollard vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Love Mumadhuku vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo sachigaro veElection Resource Center vaTrust Maanda vanoti musangano uyu waive wakakosha zvikuru sezvo wakawapa mukana wekuti vasvitsewo vhangerirawo pamusoro penyaya dzesarudzo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoona zvibatsira because mukana kakuti paridzewo vhangeri redu reshanduko yemirawo inoenderana nezvemaelection. Saka takaona kuri mukana kutiudze kunyanyani vaplayers empolitics kuvaudza nhona dzedu sekuongora kwatoita mutemo wesarudzo muZimbabwe.
Vazhinji vanogarochema kuti nyaya yekuwandudzwa kwemitemo nechekuita nesarudzo inyaya inozoda kutaurwa nezvayo sarudzo dzatarisanwa nadzo zvekuti panosara pasina nguva yekuti zvinge zvichigadziriswa. Zvii zvamungataura zvingadai zvakabatsira pamusangano iwoyu?
Takaona zviri kubatsira because 2023 anenge achiri kure uye vanhu vanga vari mumusangano macho vanomira mapato matongerwo enyika vose vakawiranawo nesu pane zvatakavaudza kuti zvivandudzwe. Saka ndiri kuona sekuti vanhu vane chido chekuti zvivandudzwe nokukurumidza mazisarizoso dzasvika. Ndosaka takationa mukana iyoyo kutaura navo nekuti musangano imomo manga muine vakuru vakuru vezvemapato vanomirira musangano uri kutonga nevari kupikisa. Saka vose vakaratidza chido chekuti vanoda kuti zvishanduke. Saka ndo takaona uri mukana mukuru chaizvo. Saka ndinofunga kuti sarudzo kana vakagamuchira zvatakavapa kubva mubhiru rakagadzwa nezvesini neinputi yedu zvinogona kuunza shanduko munyika.
Imi sesangano reERC zvii zvamakati dai zvagadziriswa?
Zvakati wandei, zvakawandisa. Asi takangoramba chekuti ngavawanduze kuva nerusununguko kwekuita basa ravo vasina kumbonyikiswa vekuzek. Uyezve takati vagadzirise nyaya dzekumanominations kuti zvifambe nezira yakadai kumanominations kwacho pamwe chetewo nekuti kana pakazoita kakawadzana mushure mekunge paita sarudzo mirawo yacho inofanira kunge iri mirawo yakajeka.
Imwe nyaya inotaurwawo ndeye vanouya vachiongorora sarudzo kubva kunze inyaya yakabatwawo iri pamusangano?
Hongu ya inyaya takataura nezvayo zvikuru. Takati isusu chimwe chikamu chiri mumurawo wezvemaelections electoral act chinotaura kuti panofanira kunge paine komiti inoumbwa nezek inoita kuti vaone kugadzira vanouya kuzoongorora sarudzo. Saka isu takaona sekuti mamiriro akaita electoral act inotora masimba kubva kuzek. Saka takati zvinokanganisa kubatwa kwebasa kwezek nekuti mukonstitutionzek inofanira kuita basa ravo iri yega pasina vamwe vanhu vanopindira mazviri. Saka inyaya yakataurwa nezvayo asi pakaratidza kakuti panoda kugadziriswa zvapo nekuti vamwe vaiti tikada kutidai zvinobvisa security yenyika, tikada kutidai zvinobvisa security yenyika. Asi chinhu chakataurwa nezvacho zvek inofanira kusiyiwa ichiita basa rayo sezvakatarwa mukumbiriro remutemo.
Vanga vari sachigaro veElection Resource Center vaTrust Maanda vari parunare muHarare neStudio 7. Dare remagistrate mubulawayo ararasa chikumbiro chemutori wenhau anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekutyora zvikamu zvemutemo weImmigration Act. Asi mumashoko kuvatori venhau, sangano reCommunity to Protect Journalists kana kuti CPJ rati Moyo anofanirwa kuburiswa muusungwa sezvo mhosva yaari kupomerwa isina nematuro ose. Bepanhau reNew York Times mumashoko kuvatori venhau rati riri kushushikana zvikuru nekusungwa kwaMoyo uye rinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevatori venhau muZimbabwe. Moyo anonzi aida kubatsira kupinza munyika vatori venhau veNew York Times vainge vabva kuSouth Africa vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare Rachel Mukanga varasa chikumbiro chaMoyo vachiti vanobvumirana nemaonero emuchuchisi ekuti mhosva yaari kupomerwa yakakura uye inogona kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe akasungwa naMoyo achinzi akavabatsira kugadzira mapepa zvehuori vatavang Manika vanove mushandi weZimbabwe Media Commission vanyimwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Moyo uyo akasungwa nemusi wechitatu ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weImmigration Act achinzi aida kubatsira vamwe vatapi venhau vaviri vanoshandira bepanhau reNew York Times kuti vapinde munyika pamwe nekushanda zvisiri pamutemo. Moyo navamanhika vanzi vadzoke kudare musi wa10 chikumi. Gweta riri kumirira Moyo vaDoug Coltart vange vasiri mudare nhasi. Asi gweta muzvare Amanda Ndlovu avo vange vakamirira vaColtart pakunzwa mutongo wanhasi vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kupikisa mutongo uyu.
I'm noting the ruling on behalf of the first accused as well as the second accused because their lawyers are in Harare and the matter was moved over here to Bulawayo. So the effect of the ruling that we have put in this room is that the matter is demanded to
Pakanzwika chikumbiro ichi nemusi wechishanu muchuchisi vaThompson Hove vakati Moyo akabatsira kuti vatapi venhau vaviri vekunze kwenyika ava vapinde munyika achizokwanisa kuvawanira magwaro ekuti vashande sevatapi venhau kwechinguva chidiki kana kuti temporary accreditation card zvisinei kuti vaviri ava vaive vamborambidzwa chikumbiro chavo chekuti vapinde munyika nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. Mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vati havana zvakawanda zvekutaura nezvenyaya iyi sezvo ichiri mumatare.
Tiri kuteerera nyaya yaJeffrey Moyo tichida kuona kuti chii chiri kuitika. Tichazonge tichikwanisa kutaura zvakawanda nyaya iyi ichinge yazobuda mumatare ezimhosva. Pari zvino iri mumatare ezimhosva saka hatikwanisi kunge tichitaura zvakawandisa.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachamirira kutongwa kwenyaya iyi mumatare sangano ravo rinoramba richishushikana nenyaya dzekushungurudzwa nekusungwa kwevatapi venhau munyika. Zvichakadaro kutongwa kwevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko kwange kuchitarisirwa kuenderera mberi nhasi kwakundikana mushure mekunge gweta ravo vazivisiswe Ncube vaita tsaona nemotokari yavo. Majistireti ari kunzwa nyaya iyi vatrinos utahwashe vati nyaya iyi ichazotanga kunzwika nemusi wa8 chikunguru. Vamupoko vari kupomerwa mhosva yekuita huori apo vakamanikidza mapurisa ekuAvondale muHarare kuburitsa muusungwa vaive vakabata chigaro chemukuru wezinara vaMoses Juma uye vaive nhengo yebhodhi racho vaDavison Norupiri avo vaipomerwa mhosva dzehuori. Tichiri munyaya dziri mumatare nemusi wechina dare repamusoro riri kutarisirwa kuzeya nyaya iri kupomerwa mutongi mukuru wematare vaLuke Malava yekuti vakazvidza dare mushure mekudzokera kunoshanda asi vanzi nedare iri vaende pamudyandigere. Nyaya iyi yakakwidzwa nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika avo vainge vaendesavo pamwe nesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe nyaya yekuti vaMalava vaende pamudyandigere sezvo kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakaita kuti varambe vari pabasa kwemamwe makore mashanu kwaisave pamutemo. Asi hurumende inoti payakangokwira kudare repamusoro-soro ichipikisa mutongo uyu mutongo wedare repamusoro wakabva wasendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaparuremekedzo kune magamba akafira nyika yavo pazororo rekuvarangarira kana kuti Memorial Day weekend. vaBiden vakataura kuDelaware pagungano raive nehama neshamwari dzemauto akafa muhondo dzapfuura vachiti magamba aya anofanira kurangarirwa nekuzvipira kwaakaita kurwira rusununguko rwevanhu. Nhasi vaBiden vari kutarisirwa kuisa maruva ekurangarira magamba aya paArlington National Cemetery muVirginia panoradzikwa mauto. Vamwe vari kutarisirwa pachiitiko ichi igurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin uye mukuru wemauto General Mark Miley. Kubva muna 1868 America inorangarira vakafa muhondo mukupera kwakubvumbi musi wemuvhuro gore roga roga. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nezvechirwere chekutadza kufema zvakanaka zvichikonzerwa nekuzvimba kwemapapu kana kuti asma. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiri kuitawo ongororo kuti chirwere ichi, icho chinowanikwa muvana, vakuru kana mumhuri, chinokonzerwa nei. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Marian Kasekete vanoti chirwere ichi chinokonzera kuzvimbwa kwemapapu zvinopa kuti kufema kunetse.
So asma chirwere chemapaipi anofamba nemweya kusvika kumapapu edu. Anoonekwa achizvimba uita kuti mweya unogumisira wakukanganisika kufamba.
Vanorwara neasma vanowanzosimbirwa nechirwere ichi munguva ino yechando sekutsanangura kweumumwe murwere amaimesi dzidzai mashongwa.
Ndakabatwa asma 1982. Ndakaita very bad cough. Ndakaadmitwa by then yainzi Andrew Fair Fleming iyoparirenyatwa. Ndaifema ndichiita kamwe kasound kakunge huku kuti ui ui. Ndikapiwa mishonga iri maruva ngo emajakaranda ndotambudzika. Kukanyanya kunyorova ndinotambudzika. Kukanyanya kupisisa zvinondivhiringa.
Amai Estere Chatikobo vaudzawo Studio 7 kuti denda iri rakakanganisa dzinza ravo. Dr. Kasekete vati pane mimwe mishonga inorerutsa marwadzo evane denda iri.
Kazhinji vanenge vachida kuzobatsirwa nemishonga inofemerwa. Inobatsira kuti ivhure mapaipi yayo kuti mweya aoneko uchipinda. Kana mumhuri mune munhu ane asma, dzimwe hama speciali dzemumba imomo dzinoonekwa dzine asma.
Ko ndiani anogona kubatwa nechirwere ichi? Dr. Kasekete vanoti
asma inogona kubata chero munhu kubva kuvadiki kusvikira kuvanhu vakuru. Chero vari vadiki zvekuva pasi pegore pane zvimwe zvakawanda zvinokonzeresa kuzarirwa nekukosora. Saka kazhinji vanenge vachida kupota vachitariswa kuti ndiyo here kana kuti kwete. Asma hachisi chirwere chekuti ukachiita nhasi ukapiwa zvokufemerisa chatopera. Chirwere chekuti chero usi kunzwa kukosora, usi kunzwa kuzarirwa kana kuremerwa pachipfuva, panenge patori nekuzvimba kunenge kuchiitika kwakunenge kusinganzwi. Saka nechirwere chinogara chichiitika.
Dr. Kasekete vanoti pane zvakawanda zvinopa kuti munhu asimbirwe zvakanyanya nechirwere ichi kana kuti asma attack.
Zvinoita kuti munhu apinde muattack zvinosanganisira kutonhora chaiko. Kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kuti munhu apinde muattack kana kuti dhasi. Kana zvakakosha kuti magumbeza achinjwe kakati one day pavhiki. Makapeti anokuchengeta dhasi futi. Kana izvozvo ndizvo zvinhu zvinokonzeresa kuti zvone vanhu vapinde muattack.
Vaendera mberi vachiti chirwere chekukosora kana mamwe mapiritsi anenge asma zvinokwanisa kudenha denda reasma. Musi wa5 Chivabvu gore roga roga Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Asthma Day. Gore rinobazi rezveutano rakakurudzira vane denda reasma kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano muzvinafundo Elopisivanda vachinyora mune rimwe gwaro rebazi rezveutano vakatiwo zvimwe zviratidzo zvekuti munhu ave kurwara neCOVID-19 zvakafanana nawo nezviratidzo zveasma. Kunyange zvichinzi nedzimwe nyanzvi vane asma vari munjodzi huru vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, pachiri kuita tsvagiridzo izere nenyanzvi, vane chirwere ichi vanokurudzirwawo kutaura navanachirwere chiremba vasati vabaiwa nhomba yeCOVID-19. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara neasma hwakaderera kubva mukupera kwegore 2019 kusvika gore ra2020. Zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yekuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 339 million vanorwara nedenda reasma pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Mumakwikwi ekutanga eBasketball Africa League Championship akatambirwa kuKigali Arena muRwanda neZuro, chikwata cheZamalek chekuEgypt chakakunda US Monster chekuTunisia 76-63 ndokusimudza mukombe wekutanga muAfrica uyu. Mukombe uyu wakagadzirwa semuonde, muti unowanikwa muAfrica chete, uri mucherechedzo weupenyu uye uchipa vanhu pekupotera mvura nezvekudya kuvanhu nemhuka. Mukupera kwemakwikwi aya pakapiwawo mibayiro kune zvizvarwa zvemuAfrica zvakaita mukurumbira muNational Basketball muAmerica, zvinoti Hakim Olajuwon wekuNigeria, Dikembe Mutombo wekuDemocratic Republic of the Congo uye Manute Ball wekuSouth Sudan. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata murayiridzi wechikwata cheMercenaries Basketball chakakundikana kuenda kumakwikwi aya mushure mekukundwa vaInnocent Sitole.
Magames yakatiratidza direction yekwatinofanira kunge tichienda senyika. At least now that Basketball Africa League yauya ichipromota mastructures ekuti basketball iyo professional muAfrica zvichienda neNBA. I think zvakadzaira kuti tivhurike maziso in terms of kugadzira mateams edu, then kukurongeka senyika in terms of sponsorship. And Basketball Africa League yakatipa element one yekuti as a country isusu kana munyika dzakaita sana Egypt vachigadzira team one yakasimba ichitotora maplayers from as far as America. Isusuwo tikashanda along those lines where totora maplayers edu anogona munyika, at least tovapusha kuti vatambo Basketball Africa League inenge ine mari dzakati oho, zvinobatsira kudevelopa basketball.
Makawanikwa muchipinda here qualifiers ekuzoenda kumitambo iyo yekuKigali?
Chikwata chedu chinonzi Mercenaries Basketball Club taka qualify for ma finals apa kutambwa aya. Taka represent Zimbabwe ma qualifiers achina tikazokundwa nechikwata che Ferroviario di Maputo. But isusu nenyaya ye COVID pane ma qualifiers arikuya futi arikutanga muna August. Tinofanha kuenda kuti ma qualifiers iwa yasema defending champions munomu. Saka tikuprepare kuti at least for the next tournament dzinge tarongeka zviri nani, takwanisa kuona ma resources ari nani kuti preparation yekutamba the next edition ye Basketball Africa League.
Ndechipi zvinenga mpini zvamuri kusangana nazvo mumitambo iyo ye basketball?
Nyaya ye funding, ye sponsorship kuti inotikangasa zvikuru. Then imwe issue inokuti inoti affecta zvedu ndekuti muno muZimbabwe tiri kutamba basketball yedu on a regional basis. Saka vekwamutare vanotamba vega, vekuharare votamba vega, vozongoti kamwe chete pagore votisangana votamba tournament one. Saka experience yedu inenge iri shoma pakutamba magames ari competitive akawanda, because kuno kwamutare kwatiri hatitambe macompetitive games akawanda. Saka isusu washina takufanira kuonga kuti tigadzire a national league yatinotamba kuti at least this week vanotamba neteam yekuBulawayo, matamba neteam yekuHarare. Zvinoita kuti ticreate competition iri nani so that panozotambawo muAfrica umudzinge takwanisa kumira-mira.
Ndei api mamwe magames amakatarisira mune ramangwana?
Takatarisira iwayo maqualifiers eBasketball Africa League achina iwayo pana ari kuuya muna August ndiwa takatarisira. Then pane magames ari kuda kuuyawo emaAfro Basket maqualifiers iwayo anenge achitambwa nenational team. Asi pakutambwa nenational team zvinotipawo kuti preparation yemaplayers edu vamwe vachatamba paBasketball Africa League vawanewo experience, game time, game experience. At the same time, isusu tizokwanisawo kuona kuti vanokwanisawo kutibatsirawo panotamba Basketball Africa League ndevapi.
Murayiridzi wechikwata cheMercenaries Basketball chakakundikana kuenda kumakwikwi aya mushure mekukundwa vaInnocent Sitole vari parunhare kwaMutare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 31 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezinye izikolo sezivaliwe ngenxa yokuthi akusela manzi. Phezu kokuthi vele abantwana kabafundi ngenxa yestrike esikhona, bafunda 1 day or 2 days. Ngapha manzi asevalisile futhi ukuthi abantwana bengafundi.
Abafundi bezikolo zedolobho leGwanda babiselwe emakhaya lamhlanje ekuseni ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi oluhlasele leli dolobho.
Lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khona le EZMC lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sithi thina ama charges la asebekwe kuye akalandilayo.
Intatheli izindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo obutshelwe udaba lokuphathisa intatheli izindaba zeMelika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni uncitshiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 670,755 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 elizweni ijikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ezinye izibhedlela zibikwa lokhu zisilela ijekiseni e-COVID-19 ngesikhathi abantu abaningi sebeyidinga ngamehlo abomvu ukuze bayihlatshwe. Okwamanje abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 670,755 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane elizweni jikelele. Kuthi abazinkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 341,218 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obulewe yileli gciwane kumanani ethulwe izolo kodwa kufunyenwe abalichumi lanye 11 belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 38,944 asebefunyenwe bele COVID-19 lokhu leli gciwane lahlasela ilizwe. Abafundi bezikolo zedolobho leGwanda babuyiselwe emakhaya lamhlanje ekuseni ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi oluhlasele leli dolobho. Abesibhedlela saleli dolobho labo bathi balakho ukubuyisela izigulane emakhaya nxa lolu dubo lungaqhubekela phambili. UAlbert Ncube usiphala ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abafundi besikolo seSt Christopher's babonakale sebephindele emakhaya ngehola lethumi lamhlanje ekuseni ngoba bekungelamanzi esikolo sabo. UZulu weGwanda usele ngelamanzi ezindlini kusukela ngolwesine lweviki edluleyo kulandela ukuvalelwa kwenkampani kahulumende ebona ngomsebenzi wamanzi ezinwa amandla kagetsi yikampani yezesa phezu kwesikwelede sezigidi ezilitshumilane zamadola $14 million. Unkosikazi Duduzile Masilela wayisakhamuzi se-Space Corp uthi ukuvalwa kwamanzi lokhu sekuphazamise abantwana ezifundweni.
Ezinye izikolo sezivaliwe ngenxa yokuthi akusela manzi. Phezu kokuthi vele abantwana kabafundi ngenxa yestrike esikhona, bafunda 1 day or 2 days. Ngapha manzi asevalisile futhi ukuthi abantwana bengafundi. Wesi sikhangele isituation esikuyisituation ye-COVID-19. COVID-19 ifuna ukuthi kuhlale kula manzi, abantu bahlale begeza izandla. So kathesi eGwanda siku-risk yokuthi kungaqhamuka iloba yikhorela, iloba nini.
Osaphethe isihlalo somqondisi wesibhedlela seGwanda, uMnumzana Blessing Gwarimbo, uthi balakho ukuthatha amnathelo alukhuni xa udubo lwamanzi lungaqhubekela phambili.
indaba yamanzi vele le is a time bomb leya, because we are looking at these days ya water effort lapha ezazona sezibamba abantu njengalapha esibhedlela lapha we are planning to discharge most of the patients.
Lanxa ezinwa ivuma esikwelede sezesa, idumansipala weGwanda layo lesikwelede kuye sezigidi ezilikhulu lamashumi amane amadola $140 million, osekudala ukuthi yehluleke ukubhadala iy'ndleko zamandla kagetsi. Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi sebexoxisane lezesa ukuthi babhadale yale imali ukuze amagetsi avulwe.
We have had discussions with iZesa, and iZesa they have agreed ukuthi if we can pay at least 1.5 million funa bangasivulela. So it's, I hope maybe if goalposts do not change bayinxenye latest by tomorrow kufanele sibe lamanzi. We just hope so.
Iningi lezakhamizi lizole kakhulu inyathelo olithethwe iZesa lokuvala amagetsi ezinwa ngalesi sikhathi lizwe lilwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Izinwa yiyo ehlambulula amanzi edolobheni leGwanda ibisithengisela umasipala osukathengisele izakhamizi lawo manzi. Okwamanje izakhamizi zikha amanzi ezikotsho lasedamu leMtshabezi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo ovalelwe estokisini ngeviki edluleyo phezu kokuphathisa intatheli zindaba zelemelika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni uncitshwe ithuba lokuhlawula isibambiso zebail namuhla emthethwandaba wakobulawayo. Umoyo wabotshwa ndawonye lesisebenzi sogatsha lweZimbabwe Media Commission uMnumzana Thabang Manikwa. Umanje unkosazana Rachel Mugangwa uvumelane nabachuchisi ukuthi umoyo engaphiwa ibail esithi ngoba icala lakhe likhulu kakhulu ukuthi lingabangela ukungahlaliseki elizweni. Umoyo omelwa ligqwetha uDoug Coulthard sokuzamele akhweze udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo oweHigh Court. Sixoxele sikhulumeli zenhlanganiso yentatheli zindaba ezisachathulayo eyoung journalist of Zimbabwe uLeo Munende othi bayakusola ukubotshwa kukamoyo.
UJeff Moyo ubotshelwe ukuthi kuthiwa ubehamba le ntatheli zindaba ezeNew York Times zinye lamaphepha akwanileyo okusebenza eseZimbabwe. Thina lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khona le ezeTMC lapho kunikwa khona lama paper. Yikho sisithi thina ama charges la asebekwe kuye akalani layo. Uhulumende ufuze ehluphane le ZMC eqedelane le ZMC ehluphane le ntatheli izindaba ezingene ezingela amaphepha akhona esizwa kuthiwa uhulumende uzitshele kwathiwa zihle zibuyele lapho ezivela khona. Kuyasihlukumeza lokhu. Kade sesizwa kuthiwa uJeff ukhishiswe izigogo zonke wabekwa esitokisini kobulawayo. Sikuwinter kathesi nguJuni lo oseqala uyagodola eZimbabwe. Sesizwa kuthiwa omnye wethu usebekwa kumbe uselala esitokisini engagqokanga kumbe egqoke ishoti kuphela emqandweni onje. Siyakwazi ukuthi uhulumende ngala mali yokuthenga kumbe lengubo nje yokuthi labo bekhudu.
Lokhu kuyatshengisa na ukuthi intatheli zindaba zisebenza zingakhululekanga elizweni na?
Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende yena akafuni vele ukuthi intatheli izindaba zisebenze ziseZimbabwe. Okokuqala, uhulumende sizwa kuthiwa uselomnyaka eyalisa intatheli izindaba ezaphetsheya ukuthi zizothatha indaba kumbe zizosebenza ziseZimbabwe. Ludaba esizabe siludingisisa ukuthi luhamba njani ngomvulo. And then okwesibili, lokhu kutshengisa ukuthi yena uJeff usengomunye wabantu abakhangelwe nguhulumende ukuthi basebenza njani. Osekusethusa thina njengentatheli izindaba ezisakhulayo ukuthi ulokhu kutsho ukuthi lathi sikhangelwe phela nxa abadala besenzwa nje sebelaliswa ezitokisini bengelazigqoko, thina manje bangasenzani?
ULeo Munende isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eyoung journalist of Zimbabwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezizimele zakobulawa zimanyene zibuthanisa impahla ehlukeneyo ukuze zenelise ukupha odokotela abatshelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Uhulumende laye usethe uzaphathisa ngokwakha izindlu ezatshayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkampani eChampions Consumer Brands yakobulawayo inikeze odokotela imigodla yempuphu engamachumi amane lanye, i-41. Okunye njalo osokuqoqiwe inhlanganiso zakobulawayo kugoqela ukudla, izigqoko, impahla yendlini, isepa yokugeza lokuwatsha lokokusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Jana Ncube Musimwa, olilunga labaqale inhlanganiso ye-IM for Bulawayo, i-trustee, uthi sebetholile impahla kanye lemali.
Esesikutholile okwamanje zimpahla, sesithole lokudla, lezinto zokusebenzisa endlini ukuklina, sithole ingubo, sesithole labanye sebeqalisile ukusibisela imbeda, I think sinombeda 1 lama mattress. Kulomunye layo sipha amakhetheni, izinto ziyangena sibile lemali isingena, asikatholi okukwaneleyo. So sicela sibili ukuthi ubulawayo asukume sisapote odokotela bethu.
Unkosikazi Musimwa wengeze ethi odokotela baqhakatheke kakhulu esikhathini lesi se-COVID. Ngakho kumele baxhaswe nxa behlangane lobunzima.
Sihlangene ukuthi sincedise ukubisa sibizelele ubulawayo jikelele bephelelwe yinto yonke. Imlilo lo wathutshisa wathisa baphungu uphunyuka nje kuphela lalokho ababekugqokile. Asihlangane nini njengabantu bakobulawayo sincedise odokotela bethu. Uqakatheke kakhulu ikakhulu ngesikhathi lesi se-COVID-19.
Unkosikazi Bekezela Maplanka owasungula inhlanganiso yabomama eyebulawayo Queens uthi babone kufanele njengabomama ukuthi bancedise.
Sithe sibona ingozi leyi sakhumbula ukuthi abantu laba abayehlelwe ingozi leyi ngabantu abethu. Akukho lapho abangathola khona uncedo ngaphandle kokuthi thina omama sisukume sibancedise. Abantu abethu laba yibo abantwana abalithemba lethu lakusasa.
Udokotela Munashe Mudumiso uthi lokho besamukela izipho ebantwini kanye lomphakathi wakobulawayo.
We are coping quite well. We've been given some temporary accommodation at
okwakhathesi sichuba kuhle, sesithole indawo yokuhlala. Abanye basehotel St. Patrick's koBulawayo, abanye basebulawayo Poli. Uhulumende kanye lozulu wonke bayasincedisa kakhulu, kungakho okwakhathesi sithi sichuba kuhle. Lokhu sicela usizo ngoba abanye kabazange baphume lalutho ngesikhathi kusisha. Siyabonga kakhulu uzulu wakobulawayo ngokusincedisa kangaka.
We've been pouring in a lot of support for us. So far it's okay.
Sehlulekile ukuxhumana labo gatsha lwezempila kahle, kodwa umsekeli kamphathi ntambo walolu gatsha uDokotela John Mangwiro utshele iphephandaba leChronicle ukuthi uhulumende uzancedisa odokotela abavelelwe yingozi kanye lemuli zabo ekutholeni incwadi zokuzalwa, izithupha kanye lencwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport, okuhle kwaqala ukwenziwa lamuhla. Wengeze ngokuthi izakhiwo lezi zezibhedlela sezindala njalo bezinganakekelwa ngokugcweleyo, ngakho kuyadingeka ukuba zihlale zithuthukiswa ukuze kwenqatshelwe ingozi efana lale kusasa. Uchaze ukuba uhulumende uzakwakha indlu yabodokotela njalo athuthukise leyabongi. Odokotela abavelelwa ingozi bangamachumi amane, i-40, okwakhathesi abanye bahlala e-St. Patrick's Hotel leBulawayo Polytechnic. Inhlanganiso zakobulawayo ezigoqela i-Women's Institute for Leadership Development, i-Christian Alliance, i-Center for Innovation and Technology, i-SAIT, i-IM for Bulawayo, kanye labenkonzo ezehlukeneyo, basukumele phezulu ekuphathiseni odokotela. Abalesifiso sokuncedisa bangaxhumana lenombolo lezi ku-WhatsApp +263 712 686 868, kuthi eze ikhokheshi ngu 263 774 945 094. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. ngesikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa asesigabeni seFlorida kwelemelika abika ukubana abantu abathathu abavuke ubhova badubula abantu abakade besembuthanweni we-concert izolo ekuseni. Babulele abantu ababili, walimala kakubi abangamashumi amabili lambili, 22. Umsekeli kaMphathi Ntambo wezobudlelwane bele-Indonesia lamanye amazwe omhlaba wethule umbiko wokwamukela ngenjabulo umbiko wosekelo lwelemelika lokuzama ukulungisisa ukufuthelana okuphakathi kwele-Israel lele-Palestine. Lokhu kuphume ngemva komhlangano awenze lomunye wakhe welemelika esikolweni salelo lizwe iJakarta izolo ngesonto. Imbiko ephuma ezindabeni yokuthi eleBhilithani selizake lime ukuphathisa amazwe aswelayo ibikwa isilethe ukukhathazeka okukhulu kwele-South Sudan elingelinye lamazwe alobuyanga bezinga laphezulu. Abomsakazo we-Sky News yakweleBhilithani babika ukubana kunje abantwana abangaba yisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3, bahlaselwe yisifo sokusilela kokudla okwakha umzimba. Kodwa abezindaba abe-Associated Press babika ukubana eleBhilithani lithi lizaqakathekisa ele-South Sudan ngoba lisazi ukubana kulo hlupho ukudlula kwamanye amazwe omhlaba.
Abazali babantwana abazalwa belesimo sokuba nesikhala enhliziyweni esecongenital heart defect bakhala ngokuthi kabanelisi ukufinyelela usizo lokwelatshwa kungelanhlawulo kwele Italy njengalokhu obekusenzakala. Lokhu sokubangelwa yikuba ele Italy ngelinye lamazwe ahlaselwe ngolaka ligciwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokusitsho ukuba laba bantwana sebebhekane lodubo olwengeziweyo ngenxa ye-COVID-19. Abanye babo babikwa sebesehluleka ukuphefumula kuhle, abanye bengasakhuli kuhle njengoba bengelawo amandla emzimbeni wokuthi bakhase kumbe ukuhamba njengalokho okwenziwa ngabasesibangeni sinye sokukhula. Unkosazana Nobuhle Moyo wakobulawayo ngomunye wabazali abalabantwana abazalwa belalesi simo se-congenital heart defect. Uzelwe elalesi simo ngomnyaka ka-2017 umntaka Mamoyo wasebonakala ngemva kwensuku ezintathu ukuba ulalezi simo esasesibhedlela se-Mater Dei lapho abelethela khona. Ingcwethi zezemkhuhlane yabantwana zananzelela khona lolu dubo kwasekuthiwa aye esibhedlela esikhulu sempilo Central Hospital ukuyathola usizo. Wayahlolwa umntwana ngendlela ye-echo. Empilo bamxwayisa ukuba ayedinga olunye njalo usizo kwesinye sezibhedlela ezinkulu elizweni se-Parirenyathwa Group of Hospitals e-Harare.
Sahamba 5 times e-Parirenyathwa sisuka kobulawayo gade ngapha amafanzi kuyabe kunzima sifike khona luzothiwa kulabo dokotela akula ncedo esesilutholile. Silokho sikhangelele ukuthi singathola uncedo. Kwathiwa kuzaba lama offers ayenziwa ngama-Korean akula nto. So far kwathiwa khona ilist inde kakhulu yama-op. So up to now she was 3 weeks old. Now sezele 3 years, sesiyakwanisa i-4 years, but akukalancedo esesike salithola.
Uthi wazama ukudinga usizo kubosomabhizimusi, inkokheli kunhlangothi zikahulumende kanye labaphathi ntambo uMamoyo, kodwa akalutholanga.
Angazi ukuthi thina abantwana be-CHD bancediswa ngubani. Sazama into ezine ngama-organizations sehlule kama-Italiani ancedisa abanye bethu, abanye thina sikatholi ama-opu lawo, abantwana bakatholi ama-opu.
Laba bantwana unkosazana Moyo uthi basengozini enkulu kabi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Unkosikazi Sithembile Dube wasemzini wePhelandaba West kobulawayo laye ulomntwana oseleminyaka eli-13 yokuzalwa laye owazalwa elalesi simo. Ulandisa kabanzi ngobunzima abhekane labo unkosikazi Dube ngomntanakhe olesifo senhliziyo esaziwa ngokuthi yi-pulmonary stenosis.
Umuntu ohlale engizwa kuhle, asilandawo eqondileyo yokuhlala. Indlu esihlala yo iliane uti ile flow ye kware masithanyela iyasuka umthuli uthuli luyamvala so mbijana mbijana umuntu lwana ohlale ngani kezwa kuhle okunye futhi uhlupa entweni ezinjengokudla umuntu omakhethe nangwakhe so ngokuswela anginika khonoko ngiyabe ngikwanisile but ayikho abe kufuna pho angikwanisi ukuthi nguthenge
uqhubeka ethi indodakazi yakhe ifunda esikolo seKing George esikobulawayo kodwa inhlupho zinengi ezigoqela ukuswela imali edingakalayo nyanga zonke yokuhlawulela imota ezithwala abantwana ababhekane lenkinga zokusebenzisa amabhasi lemichova engamadola emelika apho seyafike amachumi amabili 18 US dollars
ngihlutshwa iBP angila mali yokuthenga amaphilisi wona lawo nginatha one ngemva kwe 2 days kube kade kuyabe kumele ninathe ekusendla ntamba okunye umntulwana ohlala mbijana mbijana ayigula okhubazekileyo lo dokotela wakwakhuluma lokuthi kumele aye ku-operation e-India
ubhubhane lwe-COVID-19 lungakaqhamuki abesibhedlela se-All Souls Missions esisemuthoko bebeqhuba uhlelo lokusiza abantwana abalalolu dubo ngokubathumela kwele Italy lapho kade betholiswa khona usizo kungela nhlawulo kodwa luke lwamiswa okwamanje ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu bebekwenza besebenzisana labenhlanganiso ye-Brave Little Hearts imizamo yokuthapha amazwi phezu kwalolu daba okhokhela lesi sibhedlela se-All Souls Mission Hospital uDr. Massimo Migani yehlule ngenxa yokuhlupha kwamagagasi axhumanisa omakhale ekhukhwini wasethumela nje umbiko wakhe elandisa phezu kwalo uDr. Migani uthi bakhangelele ukuluvuselela lolu hlelo ekupheleni kwawonalo umnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo nxa konke kungahamba kuhle utshele lumsakazi ukuba lanxa kule mihlobo engamachumi amane emikhuhlane yenhliziyo ehlasela abantwana eZimbabwe eminingi yangkhona kabayenelisi ukuyelapha odokotela bakuleli okwenza abazali babanjwe ngamandla uyadinga usizo kwamanye amazwe wengeza esithi ele Italy lanelisa ukusiza abalikhulu kuphela ngomnyaka lokhu kusenziwa kathathu ngomnyaka kukanti bayabe bebaningi abaludingayo lolusizo eZimbabwe uDr. Migani uthi lesi simo yiso esifuqa abanye abazali ukuthi badinge usizo lwemali kuZulu ukuze banelise ukuya kwelaphisa abantu ababo kwele India okulenhlawulo enganeno khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ele South Africa seliqinise imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokukhuphula izinga lokuzivikela laya esibangeni sesibili level 2 lockdown kulandela ukuqansa kakhulu kwenani lalabo abahlaselwa ligciwane le-coronavirus. UThuso Khumalo usiphalo lodaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni yakhe ayethulele isizwe sonke umongameli Ramaphosa uthe asebehlaselwa i-coronavirus ngosuku sebephose bafike izinkulungwane ezine around 4,000 ngemva kwenyanga ezimbili leli nani lidlalela kunkulungwane eyodwa. URamaphosa uthe bakubone kuqakathekile ukuthi ilizwe lonke lisuswe ku-lockdown level 1 liye ku-level 2 ukuze kuqiniswe imithetho yokuzivikela. Uthe izabelo ezintathu ezibalisa i-Gauteng, Northern Cape, le-Free State seziphakathi ukuhlaselwa i-coronavirus ngamandla okwesithathu i-third wave ngakho kuqakathekile ukuthi kuthathwe manyathelo kungakabi kubi ilizwe lonke.
The proportion of COVID-19 tests that are positive has more than doubled.
Sikhathazekile ngenani labahlaselwayo eseliqanise kakhulu.
To more than 11%, even as we have increased testing across the country.
Phansi kwaleli hlandla ukwenqabela ukuhamba kwabantu sekuzaqala ngo-11 o'clock ntambama kusiyaphela ngo-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala zonke kuzafuze zivale ngehola le-10 ntambama 10 o'clock. Abaqhuba imbuthano kugoqela labezenkolo abasavunyelwa ukwedlula ikhulu 100 nxa bephakathi kwesakhiwo kumbe amakhulu amabili lengxenye 250 kulabo ababuthana phandle egcekeni. imingcele ezaqhubeka evuliwe okuyinto esijabulise izalwane zeZimbabwe esiningi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi zindaba ezimnandi ukuthi imingcele isele ivuliwe.
Mina ngibona ngani kuhle ukuthi amabhoda ahlale evuliwe ngoba kuyasiza nje ukuthi abantu bengayenzi i-border jumping ngokuningi, because the more abantu benza i-border jumping ngokuningi is whereby khuhlane yamemetheka uyaphambili njalo nje khona lehlathini nento zero bar women abuse ziba khona.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Wisdom Kwananzi uthi ukuvalwa kwamabhizimusi bekuvele kungaba nempumela embi kakhulu kuningi lezalwane zeZimbabwe.
Abantu bakithi baphephela ekusebenzeni kuma-restaurant. Still lokho imisebenzi savulekile kuma-restaurant ngoba sizwile sithi na ama-restaurant azabe vala ngo-10 ukwenzela ukuthi abantu benelise ukutravela besiyafika ezindlini ngo-11.
Yesikhulume senkampani yemingcwabo iDow Funeral Services umnumzana Makotebe uthi ukuchiya imingcele evuliwe kuzenza umsebenzi wabo ubelula.
Kulama-benefits amaningi kakhulu for thina amaZimbabweans because ungathi uya-checka akusi affect on our movement. Siyakwazi ukutransporta sami siyobeka abantu bethu kahle ekhaya. Siyakwazi ukuthi abantu bakwazi ukustoka, bakwazi ukwenza ama up and down kanjalo, i-transportation kanjalo. Loba abantu bengahambi okungokusemthethweni kodwa ke siyakwazi senza amaminzi ukuthi sihamba nje.
Le yinto egcizelelwa ngumculi we-rumba oweqembu lenkaya Messengers u-Ishmael Nzilankatha Ncube.
Ibuhle obukhulu kakhulu abesenzele bona thina njengamaZimbabweans abahlabeleli ngoba siyakwazi ukuqhubeka si-promote umusic wethu laphana nalaphana and sikwazi ukuhamba ekhaya siyezenzela izinto esizenzayo. Kodwa bekungaba nzima uma ngabe bufica ukuthi usifaka ku-level 2 then ebesevala amabhoda.
Abanatha utshwala labo batsha umpululu ngemva kokuba bungavalwanga njengalokho obucatshangelwa ngabanenge. Ngesikhathi kuvalwe ngxi izinto zonke ngemva kokuhlasela kwe-corona okulamandla, iningi lezalwane zeZimbabwe kwele-South Africa balahlekelwa imisebenzi, abanye baze babuyela ekhaya. Sebe sedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele-South Africa. Asebefile bona sebe sedlula izinkulungwane ezingamashumi amahlanu lesithupha over 56,000. Melesudo 7 Johannesburg kwele-South Africa inguthuso Khumalo.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu weHighlanders uMandla Mpofu uthi uyasuthiseka ngokuthola umklomelo owodwa emdlalweni wabo wenkezo yeChibuku Super Cup abawudlale leqembu leChicken Inn ngesonto. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Umpofu uthi umklomelo bawuthole ngemva kokuba ngutshikile ukubhanqa 0-0 leqembu leChicken Inn ngesonto uzabaphathisa kakhulu ekutheni bedlulele esigabeni esilandelayo esomncintiswano weChibuku Super Cup.
Kimi ngumklomelo oqakatheke kakhulu kumkhankaso wethu wokuthi sidlulele phambili kulo mncintiswano. Ngibatshayela ihlombe abafana bami ngendlela abadlale ngayo, ikakhulu nxa sikhangela isimo esibhekane laso. Ngiyaziqhenya ngabo.
Iqembu leHighlanders labadlali abayisithupha abazaze benelise ukuyadlala ngenyanga kaNtulikazi ngoba kumele uqale kulungiswa amaphepha abavumela ukuba bedlale kuleli njengoba bebedlala kwamanye amazwe. Kusibaya sikaGroup 1 iqembu leDynamos libengela ukuqala ukuthola yonke imiklomelo yomithathu ngemva kokubhaxabula eleyadange 4 kanya. Umqeqeshi weqembu leDynamos uTondera Indiraya uthi lokhu kwenzakale ngemva kokwenelisa kwabo ukubhalisa abadlali babo abayisithupha abangazange bedlale emdlalweni wabo wokuqala.
Kube nzima kakhulu kithi ngeviki eledluleyo ngoba sicine sisebenzisa abadlali esingazange silungiselele labo. Kuliviki labo badlali abakade bengabhaliswanga bebekhona, njalo uzakhumbula yibo abadlala sidlala leqembu leHighlanders kunkezo ye-Independence. Yikho nje konke kuhle kwahamba kuhle.
Kusibaya sikaGroup 1 iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo emine ukuthi ngemva kwaloku lamaqembu abalisele Cape United, eleHarare City, eleZPC Kariba kanye leHerentals wona lemiklomelo emibili iqembu ngalinye. Emsileni wengalane kule qembu leYada elilomklomelo owodwa, iqembu leChicken Inn lihlezi phezu kwengalane kusibaya sikaGroup 2 lemiklomelo emine okulinani eliphethwe liqembu leHighlanders lona elihlezi endaweni yesibili. Endaweni yesithathu kule qembu leBulawayo Chiefs, kuthi kwesine kule qembu leBulawayo City womabili amaqembu alomhlomelo wodwa iqembu ngalinye kusivasika group 3 iqembu leBlack Rhinos ilo elikhokhelayo phezulu kwengalane lemhlomelo yemine okulinani eliphethe liqembu leCranbourne Bullets lona ehleza endaweni yesibili endaweni yesithathu kuleqembu leTenax lemhlomelo yemithathu kusithele manyika Diamonds ilo elisemsileni ilingela ngitsho lowodwa umhlomelo kusivasika group 4 iqembu leFC Platinum ilo elikhokhelayo lemhlomelo yesithupha njalo lilingene ngemhlomelo leqembu leNkezi Platinum lona ehleza endaweni yesibili endaweni yesithathu kuleqembu leTriangle ukuthi kuyesine kuleqembu leWawa womabili lawa maqembu kawala ngitsho lowodwa umhlomelo ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gardner.